Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 Chivabvu 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo yeparamende inomirira Zengeza West vaJob Sikala vanoti mapurisa ari kuvanza chokwadi pakufereseta nyaya yekutsakatika kwamuzvare More Blessing Ali webato RCCC. Chikwata chinobva kuAfrican Parliamentary Union chiri muZimbabwe kuona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kuti musangano wayo uitirwe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti murume anonzi ndiye akapedzisira kuonekwa ana muzvare More Blessing Ali Pius Jamba haasi nhengo yebato rezanupf sekutaurwa kuri kuitwa nevamwe vanhu. Nhasi chipiri muzvare More Blessing achasvitsa svondo kubva zvaakatsakatika uye hapana anoziva kwaari kana kuti mupenyu here. Vanyati vanoti vanoyambira veruzhinji kuti vasataura zvavasingazivi vachiti vanhu vanofanirwa kurega mapurisa achifurefeta nyaya iyi zvakanaka. Muzvare More Blessing Ali vanozivikanwa semutsigiri mukuru webato reCitizens Coalition for Change muchitungwiza, ukuwo Jamba nemukoma wake Simba Chisango vachizivikanwa sevatsigiri webato reZANUPF vanonzi vari kukonzera kurohwa kwevanhu vanotsigira mamwe mapato munzvimbo iyi. Vanomirira Zengeza West muparamende vaJob Sikala vaudza Studio 7 kuti gwaro kuvatori venhau rakabudiswa nezuro nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati rizere manyepo vachiti mapurisa anofanirwa kutsvaka nekudzora muzvare More Blessing Ali kuhama dzake.
Chokutanga Paul Nyati ari kunyepa kuti More Blessing Ali anga achidanana nomukomana anonzi Pearson Jamba. Inhema dzakiretwa navanhu vanoda kuti vavanze chokwadi nokuti kwanga kusina zvinhu zvakaita seizvozvo. Kechipiri Paul Nyati anotaura iye achiti pakauya More Blessing pachibhanguza akanga ane mbwa yake, uyo Jambwa akanzi akatsamwiswa nembwa yaMore Blessing akaipfura nereken. Reken nobva yapotsa imbwa yayo nokubva yandopfura mumunhu. Kwaizvadaro nokubva atanga kurwisana More Blessing nokubva vaenda murima nokubva vasakachaonekwa zvachose kusvika nhasi.
Vanasikala sei muchiti mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vari kunyepa?
Aya ndo manyepo nokuti pakaitika zvinhu zvose izvi zvakaitika vanhu vazhinji vachizviona. Kechipiri inyaya yokuda kuzama kuda kuchenesa vanhu vezanupf paari kutaura iye achiti Simba Chisango haazivi kuti chakaitika chii uye hanei nenyaya yokushayikwa kwakaita More Blessing Ali. Nyaya iripo inofanira kuzikama nenyika yese yeZimbabwe ndeyokuti Simba Chisango naPius Jamba varume ava nevamwe vavo vanga vachishungurudza vanhu vachiita nyaya yevhaiorensi yavanga vachiitira vanhu veCCC neveopposition vanogara kunyatsine. Vane nyaya dzakawanda dzakaripotwa kumapurisa, dzimwe dzacho dziri kumadare edzimhosva kuchitungwiza Major Sirisi Scott. Kuna vanhu vakavhuniwa maoko, kuna vanhu vakakuvadzwa nana Chisango ivava naJambwa. Jambwa anova iye munin'ina waSimba Chisango, uye Paul Nyati ada kureve nhema kuti kwa Jambwa haasi weimwe political party. Ataura naye here? Hazwanani kuti Jambwa haasi wepolitical party yeZANUPF? Isu tinogara kuno kuchitungwiza hatiudzirwe zvinoitika kuno. Tinozviziva nokuti tinozviona zvichiitika, uye tinoziva vanhu vese varikuita nyaya yokuponda vanhu kuno nenyaya dzomusangano. Ava ndivo vanga vari masikiro nyaya dzekuponda vanhu veopposition veTPC kunyatsime. Ende jambwa rinozikana nomunhu wese, ndinoda kuti imimi dange mushande renyu riende ritumire mumwe mutatu wenhau wenyu aende oga kwachipanguza kunyatsime, ando indaziwa vanhu vari mudzimba dzavo navamwe vanhu vanongofamba mumarai kuti vanhu ava vanovaziva sanani.
Saka munofunga kuti vanyati vangava vanoita izvi chikonzero chiri chei?
Izvi zvaita nyati kuda kudisenda bato, vanhu vebato riri kuita violence muno munyika. Zvakatokutadza pachena kuti Ponyati haana kutaura somumiriri wamapurisa asomumiriri webato kuda kudzivirira kuti munhu asi webato iroro iye achizikana nomunhu wese kuno kusitungwisa kuti jambwa ndomumwe wevanhu vematerorisi vezanupiefu vanofamba vachirova vanhu vemaopposition mumusha wedu wekuno wechitungwisa. Zvinonyadzisa statement yatarwa iyo, inonyadzisa. Manyepo ega ega atarwa naPonyati achida kudefenda zanupiefu, vachida kuita zvokuti jambwa akaita zvinhu izvi ega. Iye moblessing alanozikanwa nomunhu wese muno musitungwisa kuti uyu muactivist weTPC, munhu anga akamirira TPC kuno anozikana nomunhu wese, ngavatiudze vatisvake vatitedze kwaari moblessing pachinamo chenonsense dzaari kutaura izvi.
Inini sagweta uyezve semukuru mubato reTPC muchaita sei nenyaya iyi? Chii chamuri kuronga?
Hatisi kuzonyarara kusvika taziva kuti moblessing ali ari kupi. Uyu anonzi Pius Jambwa akatiziswa nezuro manheru musure mokunge aita umwe umbavha ukokoko apa apindira vanhu akaita iya inonzi robbery. Saka akatiziswa navanhu vezanupf achiti unogona kusungwa. Pakanoripotwa nyaya iyi chisango akatozwa namapurisa kuti tinoda kuti munina wako Pius Jambwa auye pano nokuda kwenyaya yekunyangarika kwamoblessing ali. Vanzwa kudaro vakaronga kuti atize naPonyati akubuda achinyepera vanhu kunzi Jambwa naMoblessing vakanyangarika vese manheri iwavo vatorana vakaenda kwasingazikana kuti vari kupi. Kune mhaka yei Ponyati achida kutamba nepfungwa dzavana veZimbabwe? Izvi zvinotaridza kuti kuno muZimbabwe maitire evamwe vanhu saya ari kuita Ponyati aya haasi kufadza zvisabva zvomunyika meZimbabwe.
Avo vange vari vanomirira Zengeza West muparamende vaJob Sikala vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vakati havangatauri nesu pamusoro penyaya iyi sezvo vave kumba kwavo uye vachiti havasi kunzwa zvakanaka. Tinovimba kuti vachanaya havo nekukurumidza. Mutauriri webato rezanupf vaChristopher Mutsvangwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti bato reCitizens Coalition for Change rinofanirwa kurega mapurisa achiita basa ravo. Munyori mukuru wesangano reAfrican Parliamentary Union vaED Gado Bobaka vakasvika muHarare nezuro masikati kuzoona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kutambira vaenzi vedzimwe paramende dzenyika 41 chete dziri kutarisirwa kuungana muZimbabwe muna Mbudzi. Misangano iyi inosanganisa vatungamiri nevatauriri vedziparamende dzemuAfrica vachizeya nyaya dzebudiriro munyika dzemuAfrica. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kutamba nenguva nemari yenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 naDr Petsai Ruhanya.
Zvekutanga ndechekuti maparamendi emuAfrica haana simba. Matongerwo anoitwa nyika muAfrica dzinotongwa ne anonzi the executive arm in the state, usually the presidential arm in the state, Mugrainda, kata kuna Nigeria, kwa tarifala nijiwe kuna Nigeria, apana anonzi anonzi. Asiwa anonzi anonzi, ya mabasa, nenda chitwa, etwa nana abacha, aitwa, nilewa kumine chute, ya itwa masimba mu Nigeria. Muganda kana kusudani, munoona mune mbisho, ngayi muma uda chitora pawa, pala mendiye ime ngerimo. Inyika shoma shoma, ne pala mendi, ne shanda, kata pala mendi ya kata si South Africa. Pala mendi ya ya ino shanda, ende mpredi, ya ano kutirela, chumita wa mpala mendi. But muno mzibangu mawaru kuya, pala mendi ya inaka na bazara inaita, muno muna anotonga, ndipezi, ni mautu wake, Lewani wa shuma shuma wamu wa sina kutu mbukutirwa. Lewani wa shitunga. Pala mende ainaja ino kwa nita kuita. Mene kune matambuziku waka wanda sere gaitika mbomu zidawu.
Matambuziku wa muru kutauraka fana nani api?
Pala mende ainaja ya batira mga katara ya bezukura hundi. Atina kuna pala mende ya batira se katara maileki. Aneta mbati 20,000 kushikana nasi. Maileki mbomu zidawu. Anoneta. Ati pala mende mende hichiko zira seyo. Limba uri no gadra mtemo ina to gadra mtemo ndo tinaiteke nato biwa kana ndi gadra mtemo kuti zvabvo zvito zvakanaka saka pala ndi mu Africa especially munyika dzino utoni ho ndibidoga
mune nyika here dzine dzamunganongedzira mu Africa dzinofamba mufambiro uyu wa muri kutaura
zvakanaka pala ndi kurachia ndi zvakaji tinadiketa hondo ango muka kuti pai mangwana ndaita zvakati kana mune Zimbabwe dzamutei dzino muka njitia pala mende mune ino shaka shaka mutanga nukubwa 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 nukubwa
jino iyo saka zimwe nyika zese zinoda kuzounga nao zichi unganira Zimbabwe sayo shosho zine zichi ida kuzidza chii ipapa
apana kwa hivyo ida kuzidza kukonzi apana kukutara kwa naita nukutuma pala mende ashani asuna kutori mutana wewa kuru wewa pala mende kukutu wa mburu kene ndegi ya chikuwe maribu nyika Gachi jawa kito fara jawa kita mama kiri jongo. Wari muno mbukaki na zesino batira. Kito jandati ya rodi nika yakafana ni Botswana. Yakafana nakara Zambia. Yakafana nakara Malawi kita mesten. Mapala menduwa ya anu shanda bukosi yona kita mtemo. Mkutu shakati ashiti. Shakati neza. Nika tukafana nana eji. Mbukaku mbukaku tukafana nende eji. Neza neze. Ukuru enika. Ya nika chunga kana mnum zibaku kana mwa zahiri wakamote ya urakuti mzatu mati bogu nana 19 19 ya kato zingwa mzatu
ata
kana mkemu kia uwe sarzu zingine tamunu kutu wase mkemu waka jeka kutu aiwa mahutu hafu mwini kutu inda mwesu matende mwenye ito shigika mzibaku election commission ndi warukuru ya uwa ye tuki kimunano veba teta saru wanume zi teze mandi mzibaku hindi kwedeke mwono mweta kutuko Riva kuru wakuru wa mautu wanopindi ya mwesu matungi wenyika hiyo pala mendi hili poti na shini tataka chimutanga anechoku zimari zenyika pati na shini buda chabuda fana kana jini buda kwa mtanga mwenye heta shuwa kiti wano uri ya wongo kuzana wa kisenderi wana wa hitara shoku nyefa azibini na drako hafa wana chambro
nyaji mwenye ya jeze matongero enyika Dr. Peth Sairuhanya vachitaura vari parunare ku Harare na Evans Zininga we Studio 7 Zina fundo Elliot Masocha avo vari kushanya kuZimbabwe vanoti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvoupfumi vachiti vanhu vari kuratidza kutambura muzvina fundo Masocha vanoti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana vanoti zvinhu zvichaomesesa zvisati zvaita nani vachikurudzira hurumende kuti irambe ichirwisana nekupedza huori munyika
ndiri kuona zvinhu zvichienda zvichioma maonero andiri kuita tichiona kuti mabhazi aringa ari kukwidzwa kubvira musoro waJune 1 zvekare peturo iri kudhura chaizo sana kutura kune ito petro kune kuchikuiza zunu zidura ma supermarket zoka inda omu angola ma thousand so kuti ukaona zunu zo onengo watenga nye marino sikakana kuma 30,000 zine nge ziri zunu zishoma chaizo saka vanhu vari kuomeserwa no upenyu muzimbabwe kunyanya nyanya nyanya nokuda kwe hondo iri kuitika kuukraine yatiri kuona kuti russia yeke zvino iri kunzi yaakuvhara zvinhu zvaazvichitengesewa neukraine zvakaita segorosi zvakaita sesogamu zvichazenge zvichiramba zvichiomesera nyika dzimwe dzakaita sana zimbabwe
kana makatarisa zviri kuitika mamiriro akaita zviriko zvino chii chamunoona chichaitika pa munyika mu
chichaitika ndechokuti zvinhu zvakaita sechingwa zvinhu zvakaita kana even sepeturo zvicharamba zvichikwira kukwira kwazvo kucharamba kuchiomesera vanhu upenyu hwavo kwete muzimbabwe chete asi kunyika dzimwe dzisingakwanisi kuzvigadzirira zvinhu zvadzo saka ndiri kukurudzira vanhu vemuzimbabwe chaizvo kuti pese pese panei paita dambudziko ngavazame zvachose ngatizame savanhu kuti tione kuti tingazvigadzirisa sei zvekare padanho ratasvika irori iri rokuti zvinhu zvicharamba zvichioma ndepokuti isu ngatidzidzisane nzira dzokugadzira mari ngatidzidzisane nzira dzokuchinja mari iyoyo nokukasira kuti iinde kuufumi nokuti nhamo iripo inonyanyisa kuvapo kana tiine zvinhu zvatisingakwanisi kuzvigadzirira isitoga nokuti tinoona kuti mari yedu iri kuruza simba yezimbabwe dhora iyoyi iri kuramba ichiruza simba kuruza simba kwacho kunozoita kuti tide mari yakawanda inenge ichizotenga zvinhu zvakaita samagetsi inenge ichizotenga zvinhu zvakaita seus dhora racho rinodiwa kuti tenge zvimwe kunze kwenyika
iyo hurumende chii chaingaita kuti zvinhu zvikurumidze kugadzirika izvi
hurumende inofanira kuita chinhu chihombe hombe chainofanira kuita kupedza huori hunenge huripo hurumende inofanira kudzidzisa vanhu pamwe chete nokudzidzisa ivo pachavo kumusoro kuti aiwa maproblems edu aya ngatiadzidze kuagadzirisa toga pachedu kutogadzirisa sei kana tashayiwa tingatiisu mafuta okubika aya hatingaagadziri here namafuta enzungu
ko ivo vanhu pachavo munoonei pazviso zvavo
ndichitarisa pazviso zvavo ndinoona kuti ndinoona kunetseka kwanekuchiita vanhu nokuti kana paunofamba unoona vanhu vanenge vachimbotengesa posi paurange vachimbotengesa unoona vanhu vanenge vamwe vanenge vachikukumbira mari vanhu vari kunetseka chaizvo nokuti kuwana mari yacho yekutenga zvinhu zvavakudhura zviri kunetsa vanhu kuziva kwetoza kuti mabasa hakuna vana vari kukura vachibuda muzvikoro vamwe havazombofa vakawana mabasa tikasimbirira isu dzidzo yedu yomuzimbabwe kuti idzidzise vana kuti ngavakwanise kuita kugadzira basa ravo voga ivo mwana wega wega unograduata kuyunivhesiti wadini kugraduata aine business plan maoko ake wokuziva kuti ini zvendichazoita nezvakati ini zvendichazoita nezvokuti ndichandogadzira chidhamu changu ndopfuwa hove dzangu ndotengesa saka tiri kuramba tichingodzidzisa vana dzidziso yokuti vandotsvaga mabasa mabasa acho asiko
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vanoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachasarudza mutevedzeri wavo wechipiri panguva yavanoda naizvozvo vanhu vanofanirwa kumira kusvika vamunangagwa vafunga kuita izvi vacharamba vanoti nhengo dzeparamende dziri kuti vamunangagwa vasarudze mutevedzeri wavo wechipiri anotsiva vakembo mohadi hadzina zvadzinoziva sezvo mutungamiri wenyika asingaudzwii zvokuita naani zvake munewsday makare mune nyaya inoti Judicial Services Commission yaenda kutarira pamusoro re High Court ichiti inoda kuti vaimbo vamutongi amai Erica Ndewere vadzore motikari ye Mercedes Benz yavakapiwa vachiri judge. Judicial Services Commission inoti motikari iyi haifaniri kushandiswa kusvika dare re High Court rapa mutongo waro. Amai Ndewere vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika gore rapera. Munyu Zimbabwe, mukuru wesangano rinobatsira vanhu muZimbabwe, RetroCare, vaPeter McGee, vayambira kuti kurwisana pakati peRussia neUkraine kuchakonzera kuti vanhu muZimbabwe vaneseke zvikuru, vachiti muZimbabwe vanhu vanoita mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu vakatarisana nenzara. Troke iri kuedza kupatsira nechikafu vanhu muZimbabwe vanopfuura zviuru makumi maviri nezvitanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini pastudio 7 vashamarari mose. Ini ndinoda kutaura hangu panyaya yokudzingwa kwomutungamiriri webato rinopikisa reTPC vaNelson Chamisa. Zvinhu zvinorerutsa chiremera chomunhu anonzi mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakaitika kuti munhu anodzingwa parufu. Isu tinozivana kuti tinoziva kuti pachigarisani chero dei mukavengana chero mukadini musi unonzi paitika rufu munhu unoenda kunochema munhu asi zuro makanga muchipopotedzana nenyaya yekudyiserana mombe mumunda. Saka kana zvichiitika zvinhu zvakadai zvichiitwa nomutungamiriri wenyika mangwana omira achiti isusu tinoda kurudzira runyararo hatina mhirizhonga. Aisi mhirizhonga here iyi? Chiratidzo chei chavari kupa pasi rose kunyika dzose kune maziso enyika? Chiratidzo chei chavari kudzidzisa? Kana mhaika ruma muenzi baba womusha vakagara pachituro wozonza baba womusha vachiti haini handitodi zvembwa dzinoruma vanhu, munoti vari kutaura chokwadi baba ivavo. Makazvionepi kuti munhu unodzingwa parufu? Ndatenda hangu.
Chikumbiro changu ndechokuti tisvitsirewo mashoko aya kuna purezidendi wedu vachamisa. Tisvitsirewo mashoko aya isi tine chichemo. Chichemo chedu chinoti dai purezidendi vabuda nguva ichiripo mumadhorobha vambopinda mumaruseva zvikuru sei masvingo yose vamboipoteredza sezvairi. Chishuo changu ndinofara ini kunzwa kuti vachamisa vari kubikita kunzvimbo dzinoti Zaka nyika zvichindodzika kuna ana Devuri Renjuku zvichienda mana Chivo zvichienda kuna ana Mwenezi Mutoko Buhera speciari ndikangonzwa kuti vari murambinda muti usina zita ndinofara zvisingaiti. Chemo chendinototi handizivi kuti tingachisvisa sei kwavari kuti vanzwe zvichemo zvevana veTPC vanovasapota vanovatsigira vanoshuvira kuti dai vagona kupinda muofisi. Nzvimbo idzo dzedzo ndikanzwa kuti vasvikako ndinofara saizvo. Maishoko irasvikawo kuna comrades wedu kana kuti purezidendi wedu vaNelson Chamisa kuti vafambe matunhu emaruzevha nana Mwenezi dzika kuno nana Chiridzo checheche chidaro kana kuma kuno kumachangano vakapoteredza nzvimbo idzo dzedzo tingafara zvisingaitisi vana vavo veCC. Ndatenda hangu.
Makadiko makadiko pastudio 7 apo makadiko apo. Ndine mufaro zvikuru sendi twachikono chikono. Nyika yedu yeZimbabwe inoda kuti Mwari vapindire nokuti tatambura zvokuti kana ivo vari vetiri kuno kuJoni tinototya kutouya ikoko nenyaya yeZanu PF. Zvokwadi Zanu PF munangagwa unoti hurumende yake yakanaka kukunda iri kudenga. Hatizivi kana aitaura namwoyo wose mashoko akaita seiwayo. Ende ari zvechokwadi ari munhu anoziva Mwari here zvechokwadi nokuti hama dzangu kuzva Mwari chaiko hapana nokuti vanhu munongopondana chamunopondanirana hapana hauna kana chounowana muZanu PF macho asi unongodzinda unoponda munhu kana kuimbuloiwa zviwa masoja ndebasa rode kudzire nyika kodo kuti unonoponda chimwe chizvarwa chezimbabwe wotaura kuti nyika hurumende yangu yakanaka ngavangaroba vatombopuwa bhaibheri anyatsokuverenga chaiko kudzidziswa ngaende kumachechi anodzidziswa nezveevhangeri yakristu kwete zvaari kuita izvi.
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzomubatanidzo wavo Europe kana kuti European Union nezuro vakabvumirana kutemera Russia zvirango zvisina kunyanya kuomba, vachiti vachangotenga mafuta ekufambisa dzimotikari anouya muEurope nengarava, kwete anouya nepombi iri pakati peRussia neEurope. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Vaclav Michel vanoti izvi zvichakonzera kuti Russia itengesere nyika dzeEuropean Union mafuta mashoma anoita chikamu chimwe chete muzvitatu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa kwevana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarayiridzi vavo vaviri svondo rapera, nhengo dzeparamende yeAmerica dzeDemocratic Party dziri kuedza kuita hurukuro nenhengo dzebato remaRepublicans kuti padzikwe mitemo ingaita kuti kutengwa kwepfuti kuomeswe, kuitira kuti pfuti dzisawira mumaoko evanhu vasingakodzeri. Pane kusawirirana kukuru pakati pemapato maviri aya maererano nekudzika mitemo inogoshesera vanhu kuti vatenge pfuti. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo kuti tinzwe kuti sei mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachitadza kungodzika mutemo unoita kuti kutenga nekutengeswa kwepfuti kuite sekuomeswa vachishandisa masimba avo kana kuti executive order.
Mutungamiri wenyika anogona kusaina inonzi executive order. Pati problem ndiyo yekuti anogona kuzviita izvozvo, but kana zvisiri on bipartisan lines zvinogona kuzoheta chi nevamwewo vepato rake remadhemokrats, because problem iriko ndeyekuti hasi munhu wese ane futi anofamba achishuta vanhu. Kune maspecific individuals vane matendencies where they can follow makomments avo avamunomboita musocial media mana seFacebook uko kunana Twitter Reddit nekumwe kwadaro, kuti vanotaura vachiti chii kunana Instagram uko maerano nematongero enyika, maerano neimmigration, mapolicies eimmigration, maerano nemaimmigrants in particular or even vanhu vatema. There is this belief and was what to kuona futi ndezvekuti maRepublicans pachavo vari kupusha agenda iri kuti iyo kune inonzi replacement theory, kuti maDemocrats ari kutraya kuwanzisa vanhu vatema nevamwewo vasiri varungu kuitira kuti varambe vachivhotewa. So chivi ichocho ndo chiri kutoita kuti vamwe vanhu vechirungu vaone kunge vari threatened, existence yavo kuti iri threatened. Ndosaka manje takuzoona maattack because vamwe varungu vari kufila kunge vari kuripleswa manje nevanhu vatema kana nemalatinos nevamwe vanhu vasiri varungu.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo yeparamende inomirira Zengeza West vaJob Sikala vanoti mapurisa ari kuvanza chokwadi pakuferefeta nyaya yekutsakatika kwamuzvare Mo Blessing Ali webato reTCC. Chikwata chinobva kuAfrican Parliamentary Union chiri muZimbabwe kuona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kuti musangano wayo uitirwe munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.